hombakaenda kumatare nekuti hurumende yanga yaramba kuti tikwanise kuratidzira musi wa28 May patiri kuda kuratidzira tiri kuguta reBulawayo inenge iri demonstration yedu yechipiri. Saka vehurumende vamapurisa vanga varamba kuti tiite demonstration iyoyo. Saka taenda kucourt chimirirwa nemagweta edu wana Kolani Ngwenya vakomana vadii vechidiki vari kuBulawayo ikoko. Zvikanzi netare tinofanira kuenderera mberi nedemonstration yedu. Saka tiri kuenderera mberi nedemonstration yedu kuBulawayo tichitsutsumwa zvikurukuru nenyaya yemabhondi notes ari da kunzwa kuZimbabwe nehurumende yava Mugabe ini. Uyezve kuvatsigiri vedu veMDC tiri kuti munhu wese ngaauye kuBulawayo akapfeka skipa yake kana sketi yake yeMDC yeRed.
Mashamisika here nedanho ranga ratorwa nemapurisa here?
Hapana chichatishamisa nokuti pese patinoda kuita demonstration polisi inongoramba. Nokuti vakatyisidzirana musystem mavo umu kuti kana zviri zveMDC unofanira kungoramba. Vari kuronga vezanupiefu chimachi chavo chaanoti 1 million main match asi hapana ari kuvarambisa. Asi kana yaMDC panorambiswa vanhu veMDC ndo yatoti pachirungu black apartheid.